kutevedzeri wawa mnangagwa wa Constantino Chiwenga vata mzika kwazo vachinyekete zamo moya wanu yange yokufamba yachibuda kuti vakachire kusiwa sezvo zviri kufambisa zvange zviripo asi vanhu varamba vachienda vachiwenga vazodza vechidiki vezanu PF kuti vaone kuti vanhu varamba vakagara pasi vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa va Talent Commission yakaumbwa ichabata basa rekuti vakuru vose vane minda yakawanda vatorerwe kuitira kudzivirira huri vamunangagwa vati matunhu anosungirwa kubatsirikana nezvinowanikwa maari vachiti semanikaland inofanirwa kuwana zviri mudunhu ichishandisa zvainoda kuita pabudiriro vamunangagwa vabvuma kuti bato ravo rinoshanda nemadzishe mune zvese zvarinoita kusanganisira musarudzo dziri kuda kuitwa vachiti zanupiyo inofambidzana nemadzishe vatsoropodza mutungamiriri wemdc alliance vanelson chamisa vachivati ndivo voga vanongochema nenyaya yekuti zimbabwe electoral commission haina kumira zvakanaka asi vamwe vavo vari kukwikwidza vakanyarara vamunangagwa vaudza vanhu kuti mumwe wevatevedzeri vavo vakembu muhadhi vakadzoka kubva kusouth africa uko vange vachirapwa mushure nekukuvadzwa negirinedhi ndakamirira studio 7 mamutare ndini lwedha mumwoyo